Ndiyo tuchira kuti tinofara zvikuru neongoro yaitwa nemumiriri weUnited Nations anyatotaura zvatakati kungochema nazvo makore esaya kuti zvirango izvi zviri kudzvinyirira vazhinji, zviri kuuraya nyika, zviri kutitadzisa kuti nyika ifare. Saka zvirango zvakabvitwa, nyika yacho inobva yasimukira. Zvinonyatsisa hazvo kuti tine vamwe vanhu vanga vari kutokumbira kuti zvirango zvirambe zviripo, asi mutorwa auya akaura zvirango zvinotofanirwa kubviswa, because zvine zvazviri kukanganisa zvakawanda. Ende vanhu vazhinji vanga vari kuita tsika yekunyemera vanhu kuti nyaya yecorruption iri kuuraya nyika, kwete zvirango. But vanoongorora nyaya dzezvirango idzi ndivo maito vanyasara vakatino semaonero avaita. Zvinokosha kuti zvirango zvibviswe.
Vagaribhume, munoti nenyaya yegwaro reongororo iri?
Gwaro reongororo rabuda. Chinhu chikuru chatinofanira kuita takeaway ipapo inyaya yekuti panofanira kunzi pataurirwane nenyaya yekuputswa kwekodzero dzavanhu nezvinhu zvatine simba isu kugadzirisa sevana veZimbabwe. Ndosaka ndopane dambudziko ratinaro nenyaya iri kutaurwa naDr. Mavhazi Mavhazi, yekuti ivo vanoti zvetisina simba nazvo ndozvaunoda kuise concentrate effort pazvinhu, ende yeti zvetine simba nazvo zvokuti kodzero dzevanhu vanhu vakangosungwa nyaya dzeuori izvozvo dzavari kuramba kuti nyaya yecorruption haina chairi kuita kuekonomi. Ndepapi pasi pezuva patingataura kuti nyaya yeuori haina chairi kuita kukanganise upfumi hwenyika? Aibvu dzatinofanira kuti tigadzirise, nokuti iyo zvekuti zvirango ngazvibviswe. Ivo vakaise zvirango zvacho kana hatina simba rekuti vanozvibvisa, asi dzatinogona kugadzirisa kumise corruption nelooting. Tikamisa izvozvo upfumi hwedu neekonomi yedu yoite zvakanaka. Vanhu vari kutambura muZimbabwe tiri kutambura kwete nekuda kwemasanction besi, asi tiri kutambura nekuda kwemismanagement kana kukundikana kugadzirisa nyaya yeupfumi hwenyika yeZimbabwe. Ndo pane nyaya ipapo nyaya dzekodzero dzevanhu dzakakoti hodendi rukoti nenyaya yamakore maviri apfuura, ende nyaya yacho haisi kupinga ndokuita tumble on people's rights ikoko everyday.
Ndinotenda, ndinotenda. Vangaribhume, Dr. Mavhazi, munoti
vangaribhume vanofanira kudzwisisa nekuziva kuti kuenda kukoti ndokunotoratidza kuti tine kodzero dzevanhu. Nyaya dzinotongwa mumatare kana nyaya yane makore mairi chitungwa, zvinorati vangaribhume vanofanira kudzwisisa kuti mhosva haiori. Saka iyo hazvine nemasakshenzi rasi kutaraio kuti chatinokwanisa kuita kubatana tese, vanangaribvume vanabiti vese tibatane. Kana tichinge tabatana totaura nezvirimwe chete kuti bvisai masanctions. Masanctions akabviswa, taakuenderera mberi senyika, taakubudirira, nyika yedu yogara zvakanaka. Saka tina kutenda zvikuru kuna mai vakaona zvakakodzera, vanotodyira vanezabwe dzitsi kupfuura vanangaribvume vanogore masanctions varamba ariko.
Vangaribvume, tanzwa iwo amai Dohwani vari kukurudzira kuti munyika muitwe nhaurirano, asi pane Pollard munoti
ndo dambudziko ratinotaura iro rero. Isu zvatinogona kuti tiite pachedu sevana veZimbabwe, tisingatauri zvinokwanisa kuita UN kana zvinotiitira America, Britain and everybody. Isu zvatinogona kuita kutaurirana kuti akumana nyika yedu toita sei nekuda kwayo. Zvino isusu manje munoona vamunangagwa vanobva vatora voti hapa kutaurirana kwedu isusu, tinoda kutaurirana nanhingi 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 vanowirira nesu, vamwe vese hatina inemi, vashamisa nemi nemi hatina inemi. Izvozvo ndo zvinokanganisa nyika yedu. Dai for once tawana munyika ino munhu kana mutungamiriri kana vanhu vanonzwisisa kuti nyaya iyi ndeyedu maZimbabwe, zvine zvatinogona kuita.
Naita vangaribvume. Dr. Mavhazi, tanzwa UN envoy iwavo vari kutaura nyaya yekuti munyika muitwe nhaurirano dzavari kuti dzakarongeka, zvinenge zvichireva kuti ka vari kuti Pollard haisi structured.
Aiwa, ndinozvokureva vakarumira kuti vasiri mukati mePollard, pindai kuPollard tive nestructured discussion. Saka inotherwise vakaita savana vangaribvume vakapoya vanana dzavachamisa ndo vari kudzokai mastructures, tive nestructured negotiations and discussions dzenyika yedu kuti tienderere mberi. Zvataurwa navangaribvume I agree with him kuti tine zvinhu zvatinokwanisa kuita isusu sevana veZimbabwe.
Vangaribvume, mashoko enyu ekupedzisira, munoti nezvataurwa naDr. Mavhazi?
Ndo dambudziko ratinaro muZimbabwe ese. Mataura ari kuita Dr. Magwaza anonyatsoratidza exactly dambudziko ratinaro, kuti dambudziko redu kukundikana kweZimbabwe, kukundikana kweutungamiriri. Ende uye sanction hombe rashungurudze Zimbabwe ihurumende yeZANU PF sanganisa na amunangagwa pamwe chete na amugabe vakaenda ndo masanishoni makuru.